Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatiriri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemugovera chikumi 3/2017 makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Tikuona kuti kunyika ye Kenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita mojo yakati nakei saka isu tichaenda ku Kenya ikoko tichaenda zvakare kunana Gambia
Vanopikisa voenda ku Kenya neku Gambia kuti vatsvage mazano ekumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndozvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatendai biti vanoti nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika.
Kubisa tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva aisikubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato rezanuPF musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato remDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi, tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane ndomwedzi wesarudzo uyu nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president vamugabe wakaitwa sworn in musi wa 12 September 2013 saka pachine nguva zvapo asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete
ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei
asata uwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti toshare maseats nokuti pane mamwe mapati okuti nyangwe vakakwikwidza havahwine kwoita mamwe mapati okuti vakakwikwidza vanohwina saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndo vanofanira kufilda
pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi
hongu tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika tiri kushandawo zvakare nevamwe vane experience yakafanana neyatoda kuita iyi yekuvaka mibatanidzwa yemapolitical parties tiri kuona kuti kunyika yekenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei saka isu tichaenda kuKenya ikoko tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudia kuti vakazviita sei saka inini ndinenge ndichienda kuGambia musi wa 19 June kunoita kunotarisa nekuongororawo kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya wakazvishwanisa sei kuitira kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajuya election muna 2018 saka tiri kutogara tazvigadzirira izvozvo
munyori mukuru mubato remdct vadeglas monzura vari parunare muHarare Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato reMDCT nePeople's Democratic Party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti muzvare Yvonne Musarurwa, vatungamirai Madzokere uye vaLast Mainge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya kodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisere kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoro zvake anenge ari kunze kwerusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndoo nzira dzavanoda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari musungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa renzeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chete chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira sarudzo dzacho vezeki havasati vawana mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti auditor general amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai biti.
Iko zvino mukoma Blessing kwaane efficiency inotyisa. You can get a passport within a day. You can get chitupa kana uine charasika kana uine mari yako $10 because of this commodification of services, because my departments are akwana mari. And mchukwe kwa gorelia re nekufu. Nikufu ayo badara ne urume and the Ministry of Finance no paying nikufu. Batoba ya mdele ayo badara nikufu, ma 10 million aiva mu account yake. Zijiru kuitika. So in other words, zanu pf ili kutendera kuchoro kwa hivu mbureze mtemo redu ni kuti zvimari izvi ndo zvimari zvavari kushandisa kudzvinyirira. So the commodification of public services in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state. Ndo zviri kuitika izvozvo.
Asi idzo mari idzi pana anozoona here kuti dziri kufamba sei?
Hapana anozoona. And this matter is a special forensic audit. Mugora 2012 takaita a special forensic audit with GMP. Because GMP ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatemwane hurumende, but her account. When we did that audit, yakaitwa through my chiri, the auditor general, we find out that wage bill ye GMP pay was $10 million. We found out that GMP had three different sets of management accounts. They couldn't even keep mapuku. So mune umori muma organizations are kutender wanikuti the center is not holding. Vam gabe yango a figurehead president. Ana grip munyika because mkwe guru wakwe gura. And that's the problem in our country.
Asi dari paraminda harikwanise here kuti nyaya dzidzi zveiwe kana pachitwa award.
Aiwa wo, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndo paita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde so that the country can be changed.
Ko izvozvo zvinenge zvichiburitswa namai chiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa nekuti vane makore akawandaka vachiti mune huoro huri kuitika mumapazi ehurumende.
Mai chiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She is an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yekuti pana apa panhuhapa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, tovaita sei. Regrettably, parliament is not playing its role. Regrettably, civic society is not playing its role. And one of the things you know, some Zimbabwe, I'm not reading culture. So, vashoma nene, vanove renga, zuma report, zinobuda na maichiri. But if you were to take time, which is verenga, mune humori unochikisa, humori wema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Twiite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Bika tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvino nguva haisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba ati kubatika sezvanga achiita mazuva akape magore akapera aya.
Inyaya yekuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhoti awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya sevanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo, saka na National Park vanga vachizvifambisa vachibvunza vachitarisa mabhoti okuona kuti matemba angaderedza sei. Nekubvunza kuti mabhoti akawandisa toderedza mabhoti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nokuti anenge akubatika zviri nani kudarika paya pavata aipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara wese, munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Havangashaiki varipo. Vane mabhodhi asina kurejestwa vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhodhi acho kuti iye unoshandisa ake ibhodhi rine permission here yekupunda mvura. Saka mabhodhi ariko.
Saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani?
Tanga 3 6 3 6 16 asi vamwe vakashaika.
Saka masara muri wangani?
Takasara 3 resident.
Vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazo zvirwere?
Vakashaika nokurwara.
Munoita mari yakawanda zvakadii kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho?
Mari yakawanda haizvina hapana taati. Mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton. Saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba unokwana kuita 1500 mwedzi wese. Saka chinhu chiri kunoitwa manje madiesel choita zvokukwereta then market yokutengesa matemba hatina. Saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza. Saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu. Saka ndizvo zviri kutinetsa. So takuda kuti tiswage tione kuti tingawanawo market yokutengesa matemba here. Saka matemba anotenga ne $3, vamwe vanotenga ne $4. Saka isu takachida kuti tipenge tine $6 ndokuti tiwane kurarama kuri nani.
$3 yamuri kutaura iri rinenge riri sagi here kana kuti?
Aiwa $3 per kg, saka ravita $90. Saka unenge usina profit ipapo nokuti diesel iri kudhura. Saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kubereza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba.
Ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho?
Iye zvino hakuna. Vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba. Saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vane malicense okutengeswa kumashopu mahombe.
Matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare?
Aiwa handisi tinoomesa. Saka tikaisa sauti then to makuseni toenda touya then tomananika pamareks anooma ipapo pamareks tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right.
VaMoses Nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Mavilas Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Mighty T. Regai timboenda kuna Mighty T tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Mighty T rakabva kupi? Munonzani zita rekuberekwa?
Zvichare kunzi Mighty TV, ndinotonzi Mighty T, ndinomwana anonzi Tanatswa, asi rekuberekwa rinonzi Felista Murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi, ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera. Ndakangofunga kuti rega nimboita chiskiti, nimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajoke. Saka nekufamba kwenguva vanhu vakatanga kuti majokes ako unoita how about ukambotraya kumboita kana zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei. Saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita. Ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming ndopandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika munhu angararamiri?
Inini ndingati inini ndakazvimirira samaiti ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakachoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara. Ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I am just traveling all over. Ndichori netrip izvozvi apa going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvandiitisa breakthrough izvi ndangoti ndamwari akanaka.
Mukuti imi muri kuenda paGermany apa munei muri kufambirei amaititi?
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuyendite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandakakokerwa anzi stand-up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matisheti, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei. Ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya, I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndichisiri mbonya noita maskits ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskits angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabp vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality. The real truth because I'm having a reality show soon. Yande ichaura zveupenyu zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndirikubata kunyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, marriage design nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndirikuona kuti divorce rate ongoti munyika yedu iyi ari kukwira zvokuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorerana varume vanhu, they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox the year down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru nekuti I've been married for quite a long time. Zvokuti mamwe masikita andotoita it's part of my life but I've learned to be strong. Noti kuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems chese zvinobva zvanika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve mhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTechmine uri kuBulawayo. Apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe vashandi vepamugodhi uyu vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakato Africa kana tigasiyawo vamwe vakatenda chipatara nemamwe madzimaiwo. Pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematizasi vangosvika pamba pako vakaona dhoo rakavhurika kunangokanda ipo pamukuva iyi ira apa mamwe nevana. Saka vazhinji vakafika nematigasi vazhinji vakatorohwa vakatokuvara chaikuchaiko nemapurisa zvisingaiti. Nechokonesti vakauya esupport unit yakazara rori chaizvo dzauya skita maisa vanhu fiki mukomboni momuya vanhu vakamanya vamwe vakaohwa futi zvakadaro kuti vatwese tikarara musango nevana. Hapana kana akatomborara mudzimba musii tavata musango tese nekuti mukomboni mamusina chagari china ndopa zvakazofuma zvichinzi aiwa vese macontractors ose muye musarindi zvinhu zvenyu mahadhi yepi maovhoros magambutsu zvese zvaunga wakapiwa nemaita iye usarindi kunzi basa rapera. Vana vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarindi nebva vakuja tika mari dzedu argeti sarindi nekuti tikapikisa futi takusva kurohwa tikanoesarenda nezuro nasi futi takunzwa zvichinzi mira yekusarenda tozoona nemandi. Saka tisatiraziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kwezvino mapermanent zangu ndachigara kumaini asiti ndiri mushandi utsinoshandira underground yacho.
Pane vakasungwa here pa mhirizhonga iyoyi?
Ndatombova information imwe nhasi ichinzi pane vamwe vakasungwa so far vatori kuzvitogisa vakatosungwa kubva musechip vamwe ariko nhasanisa zvati vachabudisa ofisi tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa takungatombozvizivi nekuti pasei pavakatisiyisa tasingatarisiri ipapo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzingwa mukwangwa nekwavangogara vangorohwa.
Mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei?
Spiri privacy vakatanga vari anyasvika kana 12:30 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nekuzodini takazoona pauya nemota yekutanga yakauya nemasapoti miti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya iyi yatokwira makati obviously zvorovira tikanzwa kuti ratozouya futi zvimota zvihombekera zvidhi zvirori isusu taratonzwa kuti hara zvizvi pane masapotingi anzi ari kuuya afana sikandiri then masoja ari kunzi 30 ari kunzi resa vangachiuya so far vekanga chinzi ari 130 paroribe yakasvika mukomboni for sure yakasvika yakazara ende chita zvekurembera vakazara hapana kana munhu akasarame musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwa vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi.
Chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire?
Chakaitika inyaya yenzara baba nekuti 3 months hazvingaita zvokutinge kudzei pei yatinohora but bei yacho yatinohora haisi yokuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvava kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji tinetoloja landlord wanga sida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wachinini ndakatarisira mari iyeyo apa makwezi 3 months ndisina kana kuora havana kana zvimwe zvava kutaura kana kumboti chokwairini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini chigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu ndisinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo acho nemadhorera hunoita zvakaoma takazviita kuti madzimai arwadzii akati no varobedi ari kusira mahara.
Saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu?
Kana vo vakati timirire tinemirira pasina hapo zvepolisi mukati nekuti ivo tasina sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuti kudanirai polisi saka hati tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei nepinda rini tichangonzwa naivo.
Manga makateerera kuna vaBlessing Moyo mushandi wepamugodhi weTech Mine uri kuBulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai maoko Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, regai timbokuridzirei kambo chidhafudhunda kubva kuna Ende Muridzo.
Tinonenereta nyika pachindofamba maingoendenda tinogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichachiti chibhau kana chenjiwa makumbo kunge danda ndakuendesa kunyika kure kure kwatinofara ndichitambara ndende
nako kambo nzwisa chete chidhafudhunda kubva kuna Ende Muridzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde ZANUPF musarudzo. Vanorarama nekubata matemba kuBinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 3 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo ukuthiya leli bandla liqega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi abulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-association kodwa umuntu esithungamela kakhulu ngoba lenhlelo zethu zikhangelele lokuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Okuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho Ndebele wenhlanganiso ye enkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuthiyele libandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphepha Nkomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, iqiniso. Kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mvundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba ulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Kuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson li kukela khuluma laye yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi abulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale ngayi action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukuthi solve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana nabo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni obekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le yikho esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxa bengabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abebengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. akusiko qiniso ngoba ungabuza umbuzo onjalo kufanele ukuze le Harare ukuze le Manicaland kodwa ke akusiko qiniso lokho okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho bathi thina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asisikuvumeli yikho sithe ama group omabili ngahlangana kubunjwe into eyabantu bonke abakhona kuyatshengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Hello, ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusami njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi okwenzakala ngale I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibona kuma-internet and so forth so nabomzwangeke so I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula, asika adlula ama-elections. Democratically yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo of which I accepted ama-results aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngale yes we I've rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
Look, we have always sisebenza neqembu lapha engikhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year siyazi ubana kuzokuba khona izigaba kuzofika abantu kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo, umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Hello ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSympathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxe lesiphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuneni ngalolu daba.
Into engayitho yokuthi baba yinto enhle ngoba kwaze kwaphekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephekiweyo abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe umntwana sethole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana nalo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani, ngumntwana onjani njalo kuyini okwenzakala?
USympathy Sibanda yinkazana eyazalwa mhlaka 13 Zibandlela 2008. kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe uNokuthula Juma waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifana abaziza ijondisi. Wayelatshwa umntwana leyo jondisi, kodwa uthe uphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage, ngasithi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo. Lokho okwenza ukuthi umntwana ehlubeke ukuthi azincedise, umntwana ayehluke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga eziyisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana kadlali njengabanye abantwana, umntwana kayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha, yatholakala ukuthi umntwana unaleyo na-brain damage naleyo emitsho. So ngikhuluma kanje isibabi ukuhamba kaGwanisi ukuzenzela into eziningi izilula phandle kaGwanisi. Abantu babona umama uNicky Brown esedlula ngemota bambiza bathi, mama, njengoba wena ungumuntu omhlophe ulithiwa, besicela imicele amanamakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo. UNicky Brown yikho lapho abuya khona koBulawayo, wabe esethenga le yena leyo i-wheelchair saka 25 ne-Africa Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT, ngoba into ebesengikhohlwe ukuthi yitsho yikuthi uChalimana eprovinsi ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Mumoyo abambiza bedingi yemnyama kumbe ne-Black Dog ngesilungu wayekhona, nabanye labasebenzi abaku-MDCT babekhona kunikeza kwakwazi ukujabula okukhulu.
Alo-ke ngumnumzana Switha Ntshirodza, isiphathamandla sebandla le-MDCT, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowethu.
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani ngakuwe rafu?
Hayi, siyaphila eMelika, kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqhanda. Kuyachisa-chisa kodwa hayi kanya kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo, ngoba abantu asingeke sithi bavunile, ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu angavuna inqola zakhe ezinhlanu uyawuthiwa uphakathi ngaphakathi, kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10 kodwa kulezi nsuku abantu badlelela phakathi ngaphakathi. Yikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu sifika bebhukubo-August. After August mbona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona umbuya bengaseko asikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimalethwa i-small grain, inyawuthi hayi la bathole kahle. Abalima ubumvu hayi kabaphumanga kahle kangako, but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngo-August abantu bayabezabazama ukudla, but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-RX basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebone ukuthi abantu bavuna okungakanani, but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi njalo zikhona uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa, imvubu ziyafa, inhlazi ziyafa. So ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthi ukuthi lingaswela emasimini likhangele izifuyo, lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi likhole inhlazi, manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kuhle ukuthi ifa lemvubu phandle inkomo ziyafa lazo. So impilo yabantu izaba nzima Nkomo.
Izibulawa yini imvubu, inhlazi okhuluma ngazo le nkomo?
Ah, I want to go back at Africa. I want to be veterinary. I want to be Minister of Health, the Council, the National Parks, the Forest Commission. Uti bapumeka shenga uti umkusha na banga uti ngobula di mfubu. Nensha azi umkusha de pandi. Uti wakosi abaji baya bekulumu uti maybe anthrax. Kutwa gabaga sinigi. Ogu hiko gangago jenge jenge Council uti haiba tala. Sina jenge Minister of Health, Veterinary Services, National Parks. Subona gatu umkusha de lo unje uvi. Of course, the good that you and the Zonke Wabana Kugawa Lama case 102. I want to have a feeling of Chief Sabagati, many against the day. What do I, Kaya, Mobe, Ministry, about symptoms, Bakuma, Labantu, Laza Kabiz, what I, Muntagava, Jerabe was, what he, like, means, what do I, Ukaya, Ubia, such as the receiving, what they have to, they are no longer going to risk it at the sick again.
Babe, then I want to love what you have.
Babe, Jim Fubuzanko, that is the Kakasian Fubuzanko, that is to find my sin. Abantu babezitophele manzini bona besenza imkhwapha abanye besefeke emafrijini abanye besenza bengakwazi ukuthi imvuzo yakwazibulawa yikwini.
Sibuyele emasimini lapha, wena njengomkomke kuyini okutholileyo, uthole okunganani?
Umbuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi yuvunile mntakamhamba okulotshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi layo sivile umumbu mbona umumbu wami ha uthi ngazuza amasaka kwana 20 ha kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sivile okuzwayo.
Likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo?
Ya bona njengokuhlala zaitu sikeza tangana la waso buku la sasi vumela nukuti mshaka wani kumela mtu wake sekretiruku vuna inkomo zingine mashangye ni kutu ukaja mwonaba tketi nte amboso buku wangkona ama village ita wakulu wangkona kabaka sekretiruku vuna wangkona so ucho uti sisi za shalapansu sasa sivonisa nukuti maybe sinika ni eliji viku wezi uto uko mtu akwane suku tuta izi limo za kema simini
ai isi abonga mkomwe ve kuku usugu kota lawe guselu
nani mbole
velilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwanamhlanje liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa Gweru. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba kandi ngiyabonga lapha ukhuluma losobhuku Nketa elewa Gweru phansi kukamlisa usikhombile kongaphansi kwendlini isogwayo.
Ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo.
Sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko. Uhulumende siwasibumbela iminisi yezamasiko so iyaqalisile ukusebenza enyaka qalisa ukuwenza imbuthano yokuqala. Sizabe kule district art and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall. Insukamini chiefs hall yaba yi-chiefs hall ngendaba yezivula ezingu-4 ezithi uchief Sogwala, uchief Bunina Mkoba, uChief Gambiza loChief Chundura. Sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende. Lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu owesizalwanayo sakulezi zindawo engizizalileyo. Sizotshengisa amasiko ethu ngoba ilowa Gweru yi-Negro. Inabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizotshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni, awesishoneni, awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezibuye kube zulamakhosi. Bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilowa Gweru Heritage and Development Association. Sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center. Sesidinga ukuncediswa
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani. Zwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya ngiyavalelisa kanti ngivalelisa ngenxa uzulu wonke ikakhulu bona abantwana beliwagwele abakhatshana abasemazweni cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isasa yabo abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo sabajoyinane leliwagwele heritage association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu eliwagwele zulu elinyama linaba abalandeli yalitshela lonke nabangena amachesi ichesi layo lisiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinisa wonke umuntu bantu sizovusela isiko lethu. Isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu sile siko eliqakathekileyo. Siyancisa siyancisa abantu beliwagwele ngokwenu lokhu ubambeni ngezandla zonke. Ngiyabonga yini okantetha khonapha sezisa lasemkhaya emsukanini.
Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelowa gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi, ngiyabonga lokungena phakathi kohlelo lwenu namhlanje.
inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
I-statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama-research akhona ayenziweyo and asihamba xoxisana nabobaba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa nabo abahlukuluzwayo endaweni ezinene ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyika emapholiseni kubuya bezoncediswa entweni zenjengecounselling bayasaba ukubuya bezojela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abafana ababuyayo okuthengisa ukuthi bakhona baba abaningi okwenzakalayo kibo khona lokho kodwa kunzima ukuthi ebuye bezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangelwa ngayo kunxa mhlawumbe uzotshawo ngesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So yaye sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ngani asobantu inganawaso madoda-doda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wahlukuluzwa ngezindlela eziningi ezijiyeneyo hlanisithayo ukuthi ethiswa lakho konke okuneyoutshiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabe kutshengisa especially laba abetshayiwe bayabe kutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakho lokuthiyana abanye bayabe nazo ama-messages babhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hhayi mina ngingahlukuluzwa ngale ndlela langale ndlela bufakazi bukhona. Kuzothiwa lalaba abalutshwana mhlawumbe yaze sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani efuna layo kungani layo yahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi bananzeleleka of course abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho enzena inkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba nabanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi nezinkulumo unabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu ijonge obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufana nayo kube nesikhathi sokuthi kukhulunyisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulunyisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efana nayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube nokuthula ezimulini izimuli zibe izimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa njalo lokhu zena isigaba sezimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sesithuba lasesihlanganisa khona abomama nabo baba basikhathi abafana namankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala osolindele sosiyesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadari enkundleni, obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuthiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakethukani ukuthi kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega.
lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodlwe kamhlanje. Igama nguChris Gande lelale.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.